chirongwa chedu ndeche kugadzira ma sanitary pads anonzi machiedza reusable sanitary pads akaitwa certified ne Standards Association of Zimbabwe. Tinoreva kuti akaongororwa akaoneka akanaka aine hutano kuti ashandiswe pabasa iroro.
Muri kuwanikwa muchitengesa here zvikwanisiro izvi?
Tiri kushanda tichitengesa munharaunda yemamutasa vazvikoro zvakasiyana siyana nekutengesera muZimbabwe. Zvikoro zvakatitenderedza zvizhinji zvemamutasa zvinoshandisa masanitary pads aya. Kazhinji kacho tinotsvaga vanokwanisa kutenga kwatiri tozodistributa maschools umu. Asiotenderera Zimbabwe yese, mamwewo maorganizations akazvimiririra non-governmental organizations nemamwe makambani vanototingawo kubva kwatiri vachidistributa maschools. Pozoitawo dungamunhu maindividuals anouya achitingawo pafactory pedu. Tinobata Zimbabwe yese.
Muri kuatengesa mari yakaita sei uyezve vanhu vari kukwanisa here kutenga nekuoma kwaita zvinhu munyika pari zvino?
Tinotengesa pedi rimwe rinenge richiita 80 cents US dollars. Vanhu vanokwanisa kutenga uyezve rinotengeka nekuti kana package inenge iine mapedi 4 inenge ichiita $3 something. Asi mapedzi aya anokwanisa kumashandisa gore ne6 months. Achimashandisa achigeza achiyanika pazuva achiita zvakanaka pasina kuitisa utachiwana kana chirwere, asi kuti anenge akanaka. Ongororo yakaitwa pamapedzi aya anokwaniswa kushandiswa utachiwana uchiurayiwa nezuva kana rananikwa pazuva.
Ndiani vari kushanda mumafektori ekusona aya?
Vari kushanda madzimai emunharaunda imomo akatrenwa ane unyanzvi pakushandisa mameshins acho pakutosona kwacho. Saka madzimai echidiki ari munharaunda vatinoshanda navo. Uyezve paongororo dzatakaita dzekushandisa mapedhadi tichimagezi tichimananika tichizoendesa kunovheneka pamishina inoona kuti pachine utachiwana here, taishanda nemadzimai iwaya.